Tukutanga tuda kutenda munhu wese akabuda achienda kuno register kuvhota panguva iyo iya tanga tine mablitz mana ari kupera nhasi. Ndochikurudzirazve kuti ndine shuro rekuti zveti ichakwanisa kuextenda imwe nguva yekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuno register, uyo wese asaririra kuti akwanise kuwana mukana iwoyo wekuzoenda kuno register kuvhota. Pasina kuregister vanofanira kuziva kuti process yekuregister iri kuitiwa kusvika panguva ichazonzi nevheki kwave nenomination court. Apo pachazonzi vanhu ngavachireka kuregister kuvhota kwenguva iyoyo takatarisana nemaelections a2018. Saka ndinotarisa kuti each and every district kana padistrict roga roga panenge pachiregistwa vanhu. Ikurudziro yedu mapato akazvimirira kuti munhu wese ngaende anoregista kuvhota. Ndo mukana watinokwanisa kuwana tichisarudza hurumende yatinoda.
Tinonzwawo kuti iyo zeki iri kuda mari inoita $8 million kuti inge ichikwanisa kufambisa chirongwa chekuwedzera nguva yekunyoresa kuvhota ichi. Zvinhu zvamunotarisira here kuti vanokwanisa kuwana mari iyo zvichizobudirira?
Ini ndaifungira kuti ndo chinhu chakakosha kuhurumende kuti ipe chiratidzo chekuti inokoshesa, hatikati maraiti avanhu, kodzero dzavo kuti vanhu vakwanise kuenda kunoregistra. Zvibinga mupini zvakasangana nevanhu vakawanda patati nemafezi mana apo apa, kusanganisirana nezvematongerwo enyika mukatarisa mufezi 20 mamusina kunyatsomira zvakanaka muZimbabwe. Izvo zvakadzosa chaizvo kubuda kwevanhu kuenda kunoregistra kuvhota.
Munotarisira here imi kuti nguva iyi toti yazobudirira kuwedzerwa ingakwanisa kuti uwandu hwevanhu hukwire kusvika pa7 million iri kutarisirwa nezeki?
7 million haikwanisi kubatisa ndo, asi chatinoziva ndechekuti uwandu hunototi huwedzerwe nokuti isu mapato akazvimirira inguva yatichakwanisa kushanda sezvo tichipfungura vanhu tichikurudzira vanhu vaende kunoregistra. 7 million inogona kutadza kubatika, asi kana tikakwanisawo kupfuura 5 million takuenda kunana 6 million zvinoreva kuti tinenge tashanda chaizvo. Regai nditaurire mhuri yeZimbabwe kuti munhu wega wega anovaparekuitinoshinda pamusoro ndonguva yekuwanikwa muchitaridza kodzero dzenyu pakuenda muchinosarudza vanhu vamunoda kuti vatungamire nyika yenyu.